Kuchange kune makuwerere nesondo apo zvikwata zvinoteverwa nechaunga zvedynamos nehighlanders zviri kusangana murufaro stadium mumutambo unoshevedzwa iwo kunzi battle for zimbabwe muchirungu mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi inoverengwa pane mitambo mikuru yenhabvu muafrica zvekuti nhandare yerufaro stadium ichange yakazara nevateveri vezvikwata izvi vachitarisira kukunda chikwata chehighlanders hachitati chakunda dynamos pamakore masere apfuura zvekuti mumwe muteveri wenhabvu wafarai kambamura vanoti kukundwa uku kuri kuita kuti mutambo uyu uve nemongo
mutambo wedynamos nehighlanders uyu wakatotsvuka ropa nekuti vanhu vehighlanders vane makore vachingodyiwa nevanhu vedynamos saka inini ndakazvitarisa anenge ari makuwerere
kunyange zvazvo chikwata chavo chisiricho chiri kutamba musi uyu mutsigiri wecaps united vamichek saga vanoti vari kuona mutambo uyu uchinakidza zvikuru
ya mutambo wedynamos nehighlanders tiri kuona kuti mutambo uyu mutambo uchakaronakidza zvikuru nenyaya yekuti mutambo wekuti league yanga yakambomiswa masvondo maviri apfuura saka nokudaro kutanga kwaiti kuita I hope the guys are well prepared and we are looking forward for a very exciting match
vaimbove muridzi wepembe vasemhwa mandawana vanoti vachitarisa kusatamba zvakanaka kuita zvikwata izvi zviviri izvi vari kuona mutambo uyu uchiita mangange
dynamos haisi kutamba mushei zviri kungonetsa netsa highlanders zvakare zviri kunetsa saka mutambo 50-50 hasati taziva kuti zvichafamba sei asi mutambo wakaoma zvikuru
mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi uri kuwanzosangana nedambudziko rekurwa kwevanhu pari zvino zvikwata zviviri izvi zvarasikirwa nevatsigiri vaviri vakashayika mushure mekurwa kwakaitika pakasangana zvikwata izvi kubaba field stadium makore apfuura vahamba nawana vanoti panzvimbo yekuripisa zvikwata mushure mekunge vanhu varwa mitemo inofanira kusandurwa kuchisungwa vanokonzera mhirizhonga
mitemo yebhora inofanira kuti iiswe igadzirise zvinhu zvakafanana naizvozvo nokuti hatizvide mbora
vakambamura vanotsinhirawo vachiti ivo nhabvu kutandara zvekuti reruzhinji vanofanira kuuya kunhandare nemhuri dzavo vasingatye
munoona kana vanhu vachienda kumitambo kunofanira kuenda kubvira kuvacheche kusvira kuarawa ende kana tichiti tiri kuenda kunoona nhabvu kana ungave mutambo upi tichinotsigira chikwata chatee chichitsigira kudyiwa kuhwina aiwa kakutandara
mimwe mitambo iriko yakamira seizvi mugovera Chicken Inn vs Dongo Sawmills FC Platinum vs Buffaloes Harare City vs Capes United Shondo Wawa vs Chapungu Haumain vs Wange Triangle vs ZPC Kariba Pamwe Cholocho vs Flame Lily Ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Michael Kariati